Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera anasi kurumusi wechina chikumi 17 2021. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Kwanza kuvanesu mchirongwa chedu chanasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepenyura ndiri kumba senzire kuzvidzivirira muchirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanasi.
Tine urombo zvikuru kunzwa kurashikigwa mufundisi weCatholic Church Father Emmanuel Ribeiro. Havanga vachizikamwa zvikuru nechipo chavo chikuru chekuimba asi angari munhu anogona kushanda nemasangano akasiyana siyana.
Vanhu vakawanda votaura pamusoro paFather Emmanuel Francis Ribeiro avashaya nhasi. Mukuru wechitungwiza Residence Trust muzvare Alice Kuvea vamiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekukurudzira veruzhinji kuti vaite zvemhirizhonga. Vakava mutungamiri weZambia wekutanga muna 1964 vaKenneth Kaunda vashaya nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Fata vane mukurumbira mukereke Roman Catholic Church Father Emmanuel Francis Ribeiro vashaya nhasi mambakwedza pachipatara cheSt Anne's muHarare. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mumwe akashanda naFather Ribeiro, Father Fidelis Mukonori, vati varasikirwa neshamwari yepamoyo asi yazorora semunhu akaita mabasa makuru anosanganisira kushandisa chipo chavo chekuimba kubatanidza vanhu. Father Mukonori vatiri mebasa guru rakaitwa naFather Ribeiro nderekuyamura vanhu vaive mumajeri vainge vasungirwa nyaya dzezvematongerwo enyika.
Vakaona vanhu vakawanda
Munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches Reverend Kenneth Mutacha vati vatendi munyika varasikirwa nemufundisi mukuru uyo aigona kushanda nemasangano akasiyana siyana.
Tine urombo zvikuru kunzwa kurashikigwa mufundisi weCatholic Church Father Emmanuel Ribeiro. Havanga vachizikamwa zvikuru nechipo chavo chikuru chekuimba asi angari munhu anogona kushanda nemasangano akasiyana siyana.
Mutungamiri wechurch yeDivine Destiny Bishop Anselimo Magaya vati rufu rwaFather Ribeiro runopa mutendi mukana wekucherechedza mabasa makuru avakaita zvikuru munyaya dzezvinyorwa zvinodzidzisa mararamiro evanhu akanaka.
Rufu rwavo runotipa mukana wokucherechedza mabasa makuru avakaitawo panyika pano zvikuru sei nyaya dzezvinyorwa. Vakanyorawo mabhuku aidzidzisa mararamiro evanhu sekuzva kwatinoita kuti chinangwa cheliturgy kana kuti chinangwa chezvinyorwa chiripo pakubatsira vanhu kuti vagare magariro zvakanaka munharaunda dzavanenge vachigara. Saka pane zvinyorwa zvatinorangarira zvakanyorwawo naFather Ribeiro.
Munyaya dzezvematongerwo enyika Father Ribeiro vakayamura vaimbove mutungamiri wenyika Mushakabvu Robert Mugabe naEdgar Tekere kuyambuka kuenda kuMozambique uye vaka vakapa pekugara vamugabe na vainos ngala apo vainge vaburiswa mujeri mushure mekupedza makore 12 muna 1975 munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaniki mangwana vazivisa padende mutande ravo retwitter kuti Father Ribeiro vashaya mangwanani anhasi. Father Ribeiro vakazvarwa kuchivhu mugore ra 1935 uye vakadzidza pakutama mission ndokunodzidzira kuve mudzidzisi paGweru Teachers College. Vakazonodzidzira basa rehufundisi pachishawasha ndokuenda kuAmerica uko vakanoita zvidzidzo zvepamusoro-soro paBloomington College of Music. Father Ribeiro vakanyora mimhanzi yechitendero cheRoman Catholic inosvika 11 vakagadzwa kuve mufundisi musi wa 13 zvita mugore ra 1964 ndokushandira nzvimbo dzinosanganisira Mondoro, Highfield, Marare pamwe nekumajeri uko vakasangana nekuzivana nevezvematongerwo enyika vaive vakasungwa. Hapana zvati zvaziviswa nekereke Roman Catholic nezvekuradzikwa kwavo. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunura Ijena.
Tano runoti vanhu vatatu vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika nezuro. Zvasiya vanhu vafa kubva kuchirwere ichi zvachatanga kupararira vave chiuru chimwe chete nemazana matanhatu nemakumi mana kana kuti 1614. Vanhu mazana maviri nemakumi matatu nevasere kana kuti 238 vakabatwa nechirwere ichi nezuro, izvo zvakasiya vanhu vabatwa nechirwere ichi vave zviuru makumi mana nemazana mashanu nemakumi mashanu nevatanhatu kana kuti 40,556. Vanhu gumi nevapfumbamwe vakapora nezuro, zvasiya vapora vave zviuru makumi matatu nezvinomwe nemakumi manomwe nevashanu kana kuti 37,075. Vanhu vachiri kurwara vave chiuru chimwe chete nemazana masere nemakumi mana nemumwe kana kuti 1,841. Vanhu zviuru mazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nezvinomwe nemazana matatu nemakumi mapfumbamwe nevapfumbamwe kana kuti 697,399 vabayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 kekutanga. Vanhu vabayiwa nhomba yechipiri sezvinokurudzirwa vave zviuru mazana mana nemakumi maviri nezvitatu zvine mazana mana nemakumi manomwe nevana kana kuti 423,474. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuitira kuti chirwere ichi chisaramba chichipararira zvakanyanya. Kuwana nhomba kunonzi kuri kuti netsei sezvo nyika dzakawanda dziri kuda kutanga dzabaya zvizvarwa zvadzo nhomba. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata Dr. Enoch Maida vakambotungamira chipatara chechitungwiza uye vari munyori musangano reZimbabwe Medical Association mudunhu reMashonaland.
Nyaya yethird wave inyaya inobvundusa zvikuru nokuda kwekuti mawave iwaya anenge achiuya anenge achifungidzirwa nokutarisirwa kuti anouya akasimba kudarika zvakanga zvichiitika pawave inenge yakapfuura. Muchaona kuti pakauya wave yokutanga ine zvayakaita pakurwara kwevanhu, pararira kwechirwere uye kufa kwevanhu, asi maiona kuti nyangwe mafigiri acho anga asina kuzonyanya kukwiririsa sezvakaita pawave yechipiri. Pakaita mafigiri ekuti pazuva paikwanisa kubatwa vanhu vane utachiona hwecovid hunodarika 1,000.
Ko zvatakuonawo vanhu vakawanda vachibatwa nechirwere ichi pazuva zvinorevei izvi, Dr. Maida?
Muchaona kuti munyika yedu takuwana mafigiri anodarika 200 evanenge vabatwa noutachiona hwecovid pazuva. Izvozvo zvofanira kutotipa chenjedzo yekuti third wave iyoyi inokwanisa kunge yatova pakati pedu, nokuti totarisa kuti ava vanhu vatestiwa pamatesting centers edu. Kuvaya vasina kunge vapindana pamatesting centers vanokwanisa kunge vakatowanda vaine utachiona hwecovid hwakatowanda uye vachipararidzira chirwere icho chichi.
Sei zvakakosha kuti vanhu vatambire kurudziro dziri kubva kubazi rezveutano?
Zvakakosha kuti chenjedzo iya yokuti vanhu vange vachipfeka mamaski, kusanitaiza maoko nokusangofamba nje nokuungana kusingatenderwi vateerere izvozvo, uye vanhu vachikurudzirwa kunobayiwa jekiseni renhomba yeCovid zvose izvozvo zvakakosha asi vanhu vanofanira kusatovarairwa zvachose nokuti zvaakuitika izvoratidza kuti tikasatomira pachenjedzo nepakudzivirira nokuita zviyo zvose zvakatarisirwa kudzivirira chirwere cheCovid ichi mafigiriwa yanokwanisa kuramba achikwira vanhu vakatanga kunyanya kurwara nokuti kune dzimwe nyika dzakapoteredza totonzwa kuti muzvipatara vanhu vatozara nevanotopinda maICU chaimo vawandisa nevari kushayika neutachiona hweCovid.
Dr. Enoch Maida vakambotungamira chipatara chechitungwiza uye vari munyori musangano reZimbabwe Medical Association mudunhu reMashonaland vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Mukuru wechitungwiza Residence Trust muzvare Alice Kuvea vamiswa pamberi pedare ramajistrate kuchitungwiza kwakare vachipomerwa mhosva yekukurudzira veruzhinji kuita zvemhirizhonga. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vachisa chikumbiro chekuti nyaya yekupomerwa muzvare Kuvea iraswe, rimwe remagweta avo vaFred Masarirevhu vaudza dare kuti hainganzi mhosva kuti muzvare Kuvea vakapikisa zvaitwa nehurumende zvokupwanyira vanhu midziyo yavo hurumende ichitiri kuchengetedza maguta. VaMasarirevhu vati mashoko akataurwa namuzvare Kuvea mashoko anogona kutaurwa chero nani zvake anenge asingafarire zvinenge zvichiitwa nehurumende. Rimwe remagweta muzvare Kuvea vaJob Scholar varambawo mashoko emuchuchisi wenyaya iyi vaLovett Muringwa ekuti muzvare Kuvea vakatenderedza vhidhiyo pamadande mutande eWhatsApp, Facebook neTwitter vachiti hapana humbo hwekuti muzvare Kuvea ndivo vakatenderedza vhidhiyo yavanonzi vaikurudzira veruzhinji kuti varwise hurumende. Asi vaMuringwa vati nyaya iyi inofanira kuti ienderere mberi sezvo vachiti mapepa ekuvapomera mhosva ari kuratidza kuti pane fungidziro yakakura yekuti vakapara mhosva yavari kupomerwa. Vatiwo mashoko ari pavhidhiyo iyi anoratidzawo muzvare Kuvea vachikurudzira veruzhinji kuti varwisane nehurumende iyo yaipwanya zvivakwa zvevanhu muchitungwiza ichishanda pamwe chete nekanzuro yedhorobha iri. VaMasarirevhu vaudza Studio 7 kuti havaone chikonzero chekuti muzvare Kuvea varambe vachikwekweretswa kuenda kumatare.
Tiri kuti zvauri kutaurwa nzi vakataura pamutemo ine demo haisi mhosva yakaparwa. Muzvare Alice vari kunzi vakapikisa zvainge zvataurwa nelocal authority kuti vada kupwanya dzimba nezvivakwa zvevanhu izvo zvavakapikisa zvange zvisiri pamutemo. Saka isu tapikisa kuti kupikisa hurumende kana kuti kupikisa local authority kuti zvinhu zvavada kuti hazvisi pamutemo haisi mhosva. Ndo chikumbiro chataisa pamberi pedare. Saka taisa chikumbiro chedu state ikapikisawo chikumbiro chedu. Saka tanzi tidzoke musi wa23 ndo patenge tichipuhwa kunzwa kugurwa kwechikumbiro chedu chataisa mizvara nhasi.
Mutongi wedare vaisha Nesumatova vati vachatora mutongo wavo musi wa10/23 wekuti nyaya iyi yoraswa here kana kuti kwete. Zvichakadai vanoona nezvekusimudzirwa kwedunhu reHarare kana kuti Provincial Development Coordinator vatafadzwa muguti vakaudza nhepfenyuro yeStar FM kuti hurumende ichaenderera mberi nekupwanya zvivakwa zvisiri pamutemo mudunhu reHarare vachiti vachashandisa mutemo weRoads Act kupwanya zvivakwa zvose zvisiri pamutemo. Mune imwewo nyaya, mutauriro wemapurisa vaPaul Nyati vaudza Studio 7 kuti vasunga vanhu vashanu vanofungidzirwa kuti vane chekuita nokurava kwoumwe munhu pabhawa remutevedzeri weMDCT vaElias Mudzuri reduriro Bar and Grill. Vanyati havana kuda kutaura mazita evanhu vasungirwa nyaya nechekuita nekufa kwavaRonald Mukurumbira. Vanyati vati nyaya ichiri kuferefetwa saka nokudaro havana zvakawanda zvokutaura. Hatina kukwanisa kubata vaMudzuri kutinzwe divi ravo panyaya iyi sezvo asiri kubatika panhare mbozha yavo. Vanyati vatiwo mutumbi wemufi uyu vaRonald Mukurumbira uyo wakange wamboiswa pamusha pavaMudzuri kuzaka mudunhu reMasvingo wakazovigwa nezuro mushure mekupindura kwemapurisa. Ndakamirira Studio 7 kuchitungwiza. Ndini Thomas Chiripasi.
Sangano rinokweretesa mari pasi rose reInternational Monetary Fund kana kuti IMF runoti upfumi hweZimbabwe hunotarisirwa kukwira gore rino nezvikamu zvitanhatu kubva muzana. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
IMF inoti izvi zvinotevera gore rakanaka gore rino kuvandudzwa kwemabasa emhando dzemoto pamwe nemabasa ekuvaka. Mumashoko ayo, mushure memisangano yakaitwa nechikwata cheIMF chaitungamirwa navadanish wegura negurukota rinoona nezvemari vamutuli ncuve, gavhuna webhanga guru munyika Dr John Mangudya, vakuru vakuru vehurumende nemakambani akazvimirira. IMF inoti kunyange hazvo upfumi hwezimbabwe hwakadzikira muna 2019 na2020 nekuda kwezvikonzero zvinosanganisira nzara, cyclone Idai necovid-19, gore rino upfumi uhwu huchakura. Asi IMF inoti izvi zvichaenderana nokuti denda recovid-19 richapararira sei munyika nekutiwo nyaya dzekubaya vanhu nhomba dzichabatwa sei. Inotiwo pane zvirongwa zvekusimbaradza upfumi zvinofanira kutevedzwa, zvakaita sekubhadhara zvikwereti, kuderedza urombo pamwe nekuona kuti vanhu vagara zvakanaka. IMF inoti nyaya yekudzikamisa mari yemuno nekuisimbaradza pachishandiswa zvirongwa zvakaita seforeign currency auction system zvinhu zvakanaka chose uye zvinokurudzirwa. Nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr Prosper Chitambara, vaudza Studio 7 kuti vanobvumirana nemaonero eIMF pamafambiro eupfumi hweZimbabwe. Vachiwo chokwadi kuti COVID-19 inogona kuvhiringa upfumi.
So far hurumende yakaunza some kind of restrictions. Tiri kutarisira kuti hatipinde muthird wave sedzimwe nyika, vana South Africa vato muthird wave. Saka izvozvo zvakasaitika, economy ichafamba zvakanaka gore rino.
Vati pachine matambudziko akawanda sezvo veruzhinji vari kutambura zvakanyanya pamwe nekusamira zvakanaka kwenyaya dzeutano. Vatiwo makambani ehurumende pamwe nezvikwereti zvinhu zvinofanira kugadziriswa kuitira kuti upfumi ufambe zvakanaka.
Tine machallenge akawanda atinofanira kugadzirisa, nyaya dzemainstitutions edu, mareforms anofanira kunge achiitwa kumaparastatals. Zvese izvozvo even nyaya external debt yedu yakachakurisa, zvese zvine zvinofanira kunge zvichigadzirwa izvozvo kuti ikonomi yedu iwandudzike in a more sustainable manner. Saka hongu tiri kufara kuti gore rino zvinhu zviri nane pane zvazvazviri gore rapera.
Svondo rapfuura, World Bank yakaburitsawo gwaro pamusoro peZimbabwe ichiti upfumi hwayo huchakwira nezvikamu zvitatu nechidimbu kubva muzana nekuda kwegoo rakanaka, asi ikati denda recovid-19 rinogona kuvhiringidza upfumi uhwu. Hurumende inotarisira kuti upfumi huchakura nezvikamu zvinomwe nechidimbu kubva muzana gore rino. Nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba manyanya vaudza Studio 7 kuti havabvumirani nemaonero ehurumende, IMF neWorld Bank vachiti denda recovid-19 ravhiringa upfumi pamwe nekuunza kutambura kuruzhinji munyika.
Kutotarira kuti ite nominal growth kubvira pagore rapfuura nepatiri kuzvinoro nenyaya yemaeffects ecovid. Nokuti covid yareducer demand and covid iri kurestricta imainvestments ari kubva kunze. Saka where is the growth going to come from? Saka pane dambudziko remafigures esari kupostwa iwayo.
Zimbabwe yakatarisana nedambudziko rokushayikwa kwenhomba yekudzivirira kupararira kwecovid-19 uye inotarisira kutambira nhomba dzinodarika mazana mashanu ezviuru kubva kuChina mwedzi uno. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa nasi vadzinga basa vaimbove mutongi wedare redzimhosva repamusoro amai Erica Ndewere mushure mokunge vaonekwa kuti havachakodzeri kuti varambe vari mutongi vedare iri nekomiti yakaumbwa kuti ivaongorore. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Komiti iyi yaitungamirirwa nevaimbove mutongi weHigh Court Vasimbi Mbako, munyori wayo ari amai Virginia Mabhiza, avano vemunyori mubazi rezvemutemo, yakawana amai Ndewere vaine mhosva mbiri dzekutadza basa. Komiti iyi yatambidza vamunangagwa zvayakawana nhasi mangwanani, uye zvichitevera kutambira gwaro iri, vamunangagwa vazivisa nhasi masikati kuti vabvisa amai Ndewere semutongi wedare reHigh Court. Izvi zvaziviswa nemunyori wedare remakurukota nehofisi yemutungamiri wenyika vaMishek Svanda, avo vati vamunangagwa vadzinga basa mai Ndewere vachishandisa simba ravanopiwa nebumbiro remutemo pasi pechikamu 187 subsection 8. Vamunanga Gwanasi Vadomao imwe komiti kuti iongorore mutongi we High Court kuvulawayo Justice Thompson James Mabikwa panyaya yavari kupomerwa yekuti vakadzikisira chimiro cheofisi yevatongi apo vakadanana nemumwe mudzimai wavaishanda naye pamwe nekumutumira mifananidzo yavo vasina kupfeka. Komiti ichaongorora vamabhikwa inotungamirirwa nevaimbove mutongi wedare High Court vamafios Cheda. Dzimwe nhengo dzekomiti iyi Magweta anoti amai Philippa Phillips Nava Chaka Mashoko. Komiti iyi yapiwa mwedzi mitatu kuita basa rayo. Zvichakadai, Judicial Service Commission nhasi yazivisa kuti iri kutsvaga vanhu vapfumbamwe kuti vadomwe kuve vatongi vedare reHigh Court. Kuti munhu adomwe kuve mutongi weHigh Court anofanira kunge aine makore makumi mana kana kudarika uye ari gweta rashanda kwemakore manomwe kana kudarika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakava mutungamiri weZambia wekutanga muna 1964 vaKenneth Kaunda vashaya nhasi vava nemakore makumi mapfumbamwe nemanomwe. Sangano renhau repadande mutande reZim Live raburitsa nyaya iyi richiti izvi zvaziviswawo nehurumende yemuZambia. Vakaunda vakava mutungamiri weZambia kubva muna 1964 kusvika muna 1991. Pamusangano wavakaita nezuro kuGeneva, mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanonzi vakataura nemutungamiri weRussia vaVladimir Putin pamusoro pekupindira kweRussia muzvirongwa zvinotepfenyurwa mururimi rwechiRussia neRadio Free Europe. Russia inonzi yagara ichiedza kuda kuburitsa Radio Free Europe munyika iyi ichiti ikambani yeve kunze. Gwaro rakaburitswa neZimbabwe Vulnerability Assessment Committee kana kuti ZIMVAC richiti ongororo yayakaita inoratidza kuti hurumende yakawedzera rutsigiro rwainopa kumapoka anotambura ari kumaruwa kubva pakatanga denda reCOVID-19 gore rapera. Raunza mutauro vamwe vachiti harinyatsoratidzi mamiriro akaita zvinhu mumaruwa sezvo kuine vakawanda vanotambura vachiri kuda rubatsiro. Vanhu ava vanotiwo rubatsiro rushoma ruri kupiwa nehurumende ruri kugoverwa pachishandiswa zvematongerwo enyika, izvo zvinozosiya dzimwe mhuri dzinenge dzichinzi hadzitsigiri bato riri kutonga kunze. Asi vanotsigira gwaro reZimvakiri vanoti zviri pachena kuti hurumende yakawedzera rubatsiro kune vanotambura sezvo kwave nevanhu vashoma vari kuda rubatsiro. Vanhu ava vanotiwo zvakare manyepo ekuti vanhu vari kugoverwa rubatsiro urwu vachitariswa kuti vabuda mumbamani mune zvematongerwo enyika. ZIMVAC inoti kubva pakawedzerwa nehurumende rubatsiro rwayo zvikamu makumi mashanu nezvina kubva muzana zvemhuri dzinoshaya zvave kuwana rubatsiro rwezvekudya kumaruwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlachiwayo pamwe nevechidiki vebato rezano PF vaAlex Gakanje. Totanga nekunzwa kubva kuna vaHlachiwayo.
Chekutanga chatinofanira kuti nyatsonzwisisa sevana veZimbabwe ndechekuti hurumende inofanira kunge ichiita mabasa akaita seiwawo nguva dzose zvisina kutarisa kuti uyu abva kuchechi ipi kana kuti uyu ndokwamai vapi kana uyu ndewebato ripi. Ndo zvatinokurudzira kuti vanhu vese vakafanana. Kana kuchinzi hakuna kunaya mvura kana kuchinzi kwaya COVID, idambudziko rinowira munhu wese zvisinei nebato rakamirira. Ende chanofanira kuziva ndechekuti kana hurumende yemunhu wese kusanganisira uyo asikakufariri, kusanganisira uyo asina kuvhotera asi unenge wahurumende yemunhu wese, zvichireva tinofanira kuita inonzi pachirungu parental responsibility. Chaitika ndechekuti munyika muno mudambudziko radaita nerekuti bato rezano PF nehurumende zvakafanana, kuti hapana mutsauko wekuti izvi zvaakuitwa nezano PF izvi zvaakuitwa nezvehurumende. Saka vanhu vezano PF vanoshandisa zvinhu zvakaita sezvekutora mukana wezvinhu zvehurumende zvinosanganisira even mainputs, kusanganisira izvo zvaibatsira vanhu vanotambudzika.
Regai tinzwe kuna vaGakanje. VaGakanje, munoti negwaro reZimvaki
maita basa igwaro rakanyorwa nevanhu vakaita ino chinonzi pachirungu research. Chandafarira ndechekuti mukomo wangu ari kufunga kuti hurumende ine zvayakabatsira nazvo vanhu. Dambudziko ravo nderekufunga kuti vezanupf havasi vanhu nekuti vakawana kubatsirwa. Dambudziko ravo rechipiri nderekuti vari kutaura zvinhu zvavasina shuwa nazvo. MDC Alliance haina chainotaura chekumaruzevha nekuti haizikanwe ikoko ende haiendeko. Saka iri gwaro rakanyorwa nevanhu vane first hand information. Uyu munhu watiri kutaura naye munhu ane ruvengo rwake rwaainarwo nehurumende ari kutadza kubvuma kuti hurumende yakabatsira vanhu zvisinei nekuti ndeva madhuku ndevezanupf ndevemd. Mubvunzo wenyu wanga uri pakuti vanozvitorawo sei kuti hurumende yakabatsira vanhu nechikafu. Kana hurumende yakabatsira vanhu nechikafu ichinzi yakabatsira kuti ndevezanupf, kunyaya yekuti vanhu vese vekumaruzevha ndevezanupf. MDC Alliance kana variko ndekuyo nekuyo, asi ivo vacho MDC Alliance hapana ari kukomplena kuti haana kuwana chikafu. Saka mukomo wangu zvaari kutaura haasi kukwanisa kupindura mubvunzo wamabvunza imimi. Ari kupinzawo yake nyaya yekuti ingada itori topic yakazvimirira yega. Tiri kudiscusa pamusoro pedocument rakanyorwa riri kutaura kuti hurumende yakabatsira vanhu kumaruzevha. Ichokwadi vanhu vakabatsirwa zvekuti vakabatsirwa ndevepato ripi hazvina pazvabuditswa as long vari vanhu vekumamisha, as long vachitambudzika.
Regai tinzwe kuna vahlachoya. Vahlachoya,
tinenge tiri kuda kutaura zvinhu zvakafanana asi kuti tichizosiyanisa kuti vamwe vane definition yemunhu inosiyana neinonga tichiziva. Isu tiri kukurudzira kuti vana veZimbabwe wese anonzi mwana waZimbabwe anenge achida rubatsiro, senguva yatiri inei yakaoma kudai yekuti vanhu ivhe vanozvitengesera zvinhu zvavo zvavanotengesa zvinoputswa zvichiitwa zvakasiyana siyana, inguva yekuti tibatsire munhu wese anenge ari mudambudziko anenge achida kuti abatsirwe. Ngazviwanike zvichibatsira munhu wese ari muno muZimbabwe anenge achida rubatsiro rwakadaro.
Vagakanje, zvii zvingaitwa mune ramangwana kuti zvematangiro enyika zvisapinzwa munyaya dzechikafu?
Chikafu hachigone kungodonha, chonzi vanhu nhongaimega. Chinotowana munhu anopa. Munhu wacho anopa apa nhongo mwana wechikoro kuti yaupe chikafu. Panotsvagwa anonzi macommunity leaders. Community leader anenge ari padhuze ndikansela. Kansela wacho kana ari wezanupf toita sei? Totora akaruza here wemdc kuti ape vanhu? Ndiye anopa vanhu. Dai hurumende yedu isusu ichisarudza vanhu isingade wemdc, maMP MDC Alliance ari muparliament vakapiwa vezanupf mota yavakapiwawo, vakapiwa vezanupf madiplomatic passport yo vakapiwawo, vari kupiwa zanupf mari allowance yayo yemapolitical parties fund. MDC vari kupiwawo mobirano. Saka hapana chiri kuitwa nezanupf chekuti inosarudza vana veMDC. Kusvikirana nhasi tinorekognaiza kuti MDC Alliance ipolitical party inoexista ine pamuromo bati iriko. Saka handisi kuona papoliticize, asi kana muchiti chikafu chiite zvekudonhedzwa, ndege dzofamba dzodonhedza panapa vanhu vanonga vega, yobva yaenda panext vanonga vega, tobvisa macommunity leaders.
Regai tinzwiona vahlachoya, zvii zvamungakurudzira kuti zviitwe vahlachoya kugadzirisa dambudziko ramasimudza irori?
Chikafu ndo chiri kutoshandiswa kanezano kukambena makore esaya. Ndozvavanoita zuma inputi ekurimisa chingava chikafu zvingava zvakasiyana siyana zvinouya mumacommunities especially kumaruzevha. Ndozvavanoshandisa vachitisidzira kuti kana ukasapota MDC tinokunyima chikafu, ukasapota takati tinokunyima chikafu. Yo masabhuku yawo hakuna kana sabhuku anoda zanupf nokuti sabhuku anoda budiriro munyika. Asi nenyaya yekutyisidzirwa nekuvhundutsirwa ndo saka muchizoona senge munofunga kuti masabhuku anosapota zanupf. Inyaya yekuvhundutsira, regera kuvhundutsira vanhu muone zvinoitika.
Vagakanje, mashoko enyu opesera.
Chichemo chemukomana uyu chekuti zvinhu zvehurumende zviri kupoliticizwa nezanupf, ndaani chifunga kuti chichemo chiri kuenda kuhurumende. Ende hurumende yacho yavari kuchemera ndeipi? Ivo vasingabvume kuti hurumende iripo yacho iri constitutional. Saka zvinonetsa kana une chichemo chausingazori chiri kuenda kunani.
Ava vanga vari vechidiki vebato rezanupf Alex Gakanje. Manzwawo zvakare kubva kumutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Sachiwayo. Vaviri ava vanga vari parunhare muHarare neStudio 7. Muchirongwa cheWomen's Roundtable na 8pm tiri kutarisa zviri kuitwa nemadzimai emuZimbabwe munguva ino yeCovid-19 pamwe nezvimwe zvakakosha muupenyu hwavo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthokazo muhle. Olamukela emoyeni ngolwesine mhlaka 17 kunhlangula 2021 ngontunga milinkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ubhubhe namuhla emini esibhedlela seMayina Soko. Okwakhathesi sisalinde ukuthi maybe kusazukuba lo mbiko osuka kumongameli welizwe umnumzana Edgar Lungu.
Wayengumongameli wakwele Zambia umnumzana Kenneth Kaunda Kaseko.
Okwenza abantu bengalandeli ama rules and ama regulations of lockdown yindlala. Iningi labantu eZimbabwe liyazisebenza.
Abantu abanengi bathi kunzima ukulandela iziqondiso ze-COVID-19 eziqiniswe nguhulumende ngomvulo.
Bayakhala kakhulu abavela kwamanye amazwe amashop ayo kubiziphaza zabo ezingeneleyo zanqanyulwa kathathwa impahla phakathi. Bayakhala kakhulu.
Badlela evalweni abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa kulandela udlakela olwenzakale izolo kwezinye indawo. Umfundisi omkhulu weRoma uFather Emmanuel Ribeiro Kaseko. Amabandla ezombusazwe achiyeneyo athi akhangelele ukunqoba kukhetho luka-2023. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Owake waba ngumongameli wakwele Zambia umnumzana Kenneth Kaunda Kaseko. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Iphepha ndaba leHerald libika ukuba uKaunda ubhubhe namhla esibhedlela seMayina Soko Medical Center eLusaka. Akwaziwa ukuba ubulewe yini uKaunda ongene esibhedlela lesi kunsukwana ezidluleyo ecela ukuba abantu bemthandazele. Bayakhala abantu emhlabeni wonke jikelele ngokubhubha kukaKaunda. Umnumzana Vusumuzi Sifile Sibanda, umqondisi wePinos Institute of Southern Africa obesebenza loKaunda kulezi nsuku uthi kwephula inhliziyo ukubhubha kwakhe.
Ubhubhe namuhla emini esibhedlela seMayina Soko. Okwakhathesi sisalinde ukuthi maybe kusazukuba lo mbiko osuka kumongameli welizwe umnumzana Edgar Lungu. So ngikwesa kulindele kodwa ke hayi sesitholile iconfirmation ukuthi ya umnumzana Kaunda kasekho.
Usibanda osebenzela eLusaka uthi uKaunda ube indoda emadodeni.
Mina lenhlanganiso engiyikhokhelayo iPanos Institute Southern Africa ukuhamba kukamnumzana Kaunda sokusichiye egcekeni ngoba ube yipatron yethu njengenhlanganiso, okusho ukuthi bekunguye ebesimthembile, nguye kade sisithi nxa singaba kungaba khona okusikhathazayo sigijimele kuye, nxa kungaba khona okunye maybe esifisa khona ukuthi lathi sithole ulwazi olujulileyo besigijimela kuye.
Umnumzana Isaac Mabuka walwa impi yenkululeko ekubandla lezaphu uthi kwephula inhliziyo ukubhubha kukaKaunda.
Ubaba lo wasacrifisa impilo yakhe, wasacrifisa impilo yabantu bakhe, wasacrifisa ilizwe lakhe ezimisele ukuthi abantu beZimbabwe bakhululeke. Ngiyakhumbula ngesikhathi kule ndlala, thina sile ndlala ezinkambeni, babezama ukuthi sithole ukudla kodwa usizwa kuthiwa eZambia akula kudla. Kodwa ezinkambeni ngenxa yokuthi abantu basebe baningi kakhulu, uKaunda wayezimisele ukuthi wasikusheywe lokho kudla okutholakele elizweni lakhe. Sizwa ubuhlungu kakhulu njengezaphu.
Umnumzana Nick Mangwana unobhala wohlangothi lukahulumende weZimbabwe olubona ngokwethula kwemibiko uthi uKaunda wasebenza kakhulu ekubunjweni kwenhlanganiso ezinjenge-Southern African Development Community lezinye. Lokhu kusekelwa ngumnumzana Belief Gawule okubandla lezanu PF.
Thina njengeZimbabwe siyakhala sibili kakhulu ngokulahlekelwa, sikhala kunye leZambia ngokulahlekelwa ngobaba o-former president, u-president Kenneth Kaunda welizwe leZambia. UKenneth Kaunda ke ngathi ilizwe leZimbabwe kukhululeka kuyabe kungaphelelanga nxa singakhuluma ngoKenneth Kaunda.
UKaunda wabusa eZambia kusukela ngomnyaka ka-1964 kusiyafika umnyaka ka-1991. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingoKips Dube.
Uzulu uqhubeka ezisebenzela njengenhlala yenza lanxa nje uhulumende esanda kuqinisa iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. UMavis Gama uyalandisa.
Abantu abanengi bathi benza lokhu ngenxa yokuthi balamabhizimusi abo. Unkosikazi Sithabile Ndlovu ophila ngokuthengisa impahla etshiyeneyo ngomunye wabo.
Okwenza abantu bengalandeli ama rules and ama regulations of lockdown yindlala. Iningi labantu eZimbabwe liyazisebenza. Lokho kutsho ukuthi okuncane ebesikuthola lokho kusehle.
Umnumzana Isaiah Moyo ulombono ofanayo.
Cela uhulumende enze lokho okumele kwenziwe ukuze lingamemetheki leli gciwane. Njalo labantu benze lokho kumele bakwenze ukuze njalo bangalitholi okunjengokuthi bangaqhumani labantu lapho kulabantu abaningi khona njalo bafake lawo ma-mask esesibona ngani akusenziwa kakhulu uma sibona abantu e-town lapha emabhasini sebesenza angani i-corona le iyehla kanti hayi isesekhona.
Lokhu kugcizelelwe ngumnumzana Jafet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions othi kunzima eZimbabwe.
Imisebenzi kayikho laba amabhizinisi bayakhuluma ukuthi bayathwele nzima ukuze bekwaniseke kumbe ukubhadala iholo eleneleyo njalo kubona ukuthi bayakwanisa ukukhweza ke i-production lokuze phela lokhu esikwenzayo phakathi kwelizwe kumbe ngama-services abe ngama-services kumbe ama-products athengekayo akwaniswa ngabantu abaningi. Bayakhala abamabhizinisi imuli zithwala nzima ke ukuthi zithole ukudla, imuli zithwele nzima ukuthi abantu bangabethole imisebenzi, izisebenzi zithwele nzima ukuze zithole iholo elenelayo.
Uhulumende waqinisa iziqondiso zokuvikela uZulu kumkhuhlane we-COVID-19 ngomvulo esithi usumemetheka ngamandla umkhuhlane lo osubulele abantu abedlula inkulungwane lengxenye 1640 eZimbabwe. Kulabantu abathathu ababulewe ngumkhuhlane lo elizweni izolo kwathi phose abangamakhulu amabili lamachumi amane 238 bahlolwe batholakala bele COVID-19. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Umfundisi omkhulu weRoma uFather Emmanuel Ribeiro Kaseko. Iphephandaba leThe Herald libika ukuthi ubhubhele esibhedlela seSt Anne eHarare. Akwaziwa ukuthi ubulewe yini. UFather Ribeiro ungomunye wabantu abavimba ukulengiswa kukamongameli Emmerson Mnangagwa kulandela ukugwetshwa kwakhe phezu kwecala lokudubuka kwebhomba esilindweni sesitimela eMutare. Lokhu kwenzakala ngesikhathi sombuso wabelungu. Nguye njalo owaloba ingoma eziningi zesonto yeRoma kanye lelizwe i-National Anthem elabanye abambalwa. Walungisa njalo iflegi yelizwe encediswa ngabanye ababekhethwe nguhulumente. Umfundisi Kenneth Mutata uthi ilizwe lilahlekelwe ngumuntu obelwela amalungelo kaZulu.
Sizwile ukushona ukababa uFather Ribeiro owe Catholic Church o abantu abanengi bayamazi ngomculo wamabandla owe Catholic Church kodwa abanye abakwazi ukuthi uqale ukusebenza lamanye amabandla ngama 1960s belungisa i-music yama-Africans. Wayenza incontribution enkulu kakhulu kumculo lo owamabandla.
futhi ubaba uRibeiro usebenze kakhulu ngezombangazwe ngumfundisi wabantu abaningi babe behamba empini abanye bebotshwa yena waba ngumfundisi wabo.
Lo ngumfundisi Kenneth Motata obexoxa lestudio 7 eseHarare. Kolunye udaba, imbiko esisanda kuyamukela ithi umahluli wedale le High Court uJustice Eric Ndewere usexotshiwe umsebenzi ngumongameli yeMasoni Mnangagwa kulandela ukutholakala kwakhe elamacala amabili okwehluleka ukuqhuba kuhle umsebenzi. Lokhu kwaziswe ngunobhala ehofisini kaMnangagwa umnumzana Misheki Sibanda namuhla. Iqula elaphenya udaba lukaNdewere lithi wayethetha amacala ngendlela eziphikisana lemithetho yelizwe. Kasenelisanga ukukhuluma loNdewere ngalolu daba. Izizalwane zakwele South Africa eSoweto sezisungule uhlelo lokuxotsha abakwamanye amazwe kuleli lokitshi. UThuso Khumalo usipha lolu daba.
Neziphume ubuningi zakhamizi zeDiepkloof eSoweto zezingela abakwamanye amazwe ngokuthiwa baselizweni ngokungekho emthethweni zisithi abaphume baphele ngoba bengekela bazayifunda ivaliwe. Nkosazana Zandile Dabula omunye wabebetshengisela laba uthi bebezoxwayisa olendlebe ukuthi akezwe kungabonakale.
We gave them at least 7 days to vacate. We'll be starting up with the cleanup. If they don't vacate in 7 days, so this is a false thing that we're talking about here.
Basalelwe izinsuku eziyisikhombisa kuphela ukuthi baphume baphele.
We're not fighting them, but we're just asking them to vacate peacefully so. So that's why we emphasize that we'll remove them forcefully so.
Izakhamizi lezi ebezikhatshwe ngamapholisa zithi abakwamanye amazwe laba yibo abadala ubugangi kule lokishi. Zifole zaya kwenye indawo okuthiwa iBaghdad zisithi indawo le yindawo yobukliwi yabomahotsha lezidakamizwa lezephulamthetho. Bafuna njalo abakwamanye amazwe abalamabhizimusi amancane kule lokishi baphume baphele besithi la amabhizimusi kufanele enziwe izalwane zakwele South Africa ezingasebenziyo. Bathi abakwamanye amazwe laba bathatha imisebenzi eminingi. Lokhu kutshengisela okukhanya kuzaqhubeka kubangela ukuthi abanye abakwamanye amazwe baphume elokishini leDiepkloof baye ezihlotsheni zabo kwamanye amalokitshi. Baningi-ke asebesole kutshengisela lokhu besithi izenophobia esegcekeni ngoba kusolwa abakwamanye amazwe kungelabufakazi bokuthi boneni. Umgcinihlalo weZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabutho Mabena uthi ngumkhuba omubi ukuthi sonke isikhathi impilo ingaba nzima kugegelelwe izalwane zakwamanye amazwe.
Bayakhala kakhulu abavela kwamanye amazwe amashop ayo kumbiziphaza zabo ezingeneleyo zanqanyulwa kathathwa impahla phakathi bayakhala kakhulu. Besingezwe ukuthi bakhona yini abavela eZimbabwe labo abalimele kumbe labo abathathelwe impahla ezidolo zabo.
Abebetshengisela lamba bebethwele imiqwayi izinduku lenswazi. Umgcinihlalo wenhlanganiso yezimimbokodo lwela amalungelo abesifazana Nkosikazi Victress Mathutu uthi bakhathazekile kakhulu.
Kusiphatha kabi kakhulu lokho, akukho into ebuhlungu empilweni njengokuthi uhlale uwethukile, uhlale usesaba ukuthi loba yini sokungenzeka kuwe. Kubuhlungu kakhulu ngoba lathi silapha nje ngoba sizizamela impilo ongangokuthi ngani isimo asinjengalekho siyisikho sona emazweni esisuka kuwo ngabe kasikho kuleli lizwe laseSouth Africa.
ELeSouth Africa lungiselela ukuqhuba ukhetho lwezabelo ekupheleni kwanalo umnyaka. Kuvamile ukuthi ngesikhathi semikhankaso kuhlukunyezwe abakwamanye amazwe ngenxa yezinye inkokhele ezithi yibo ababangela indubo ezibhekane lelizwe. Njengenjwayelo uhulumende akazange aphawule ngokutshengisela lokho. Mele Studio 7 Johannesburg kweleSouth Africa nginguThuso Khumalo.
Kulabanye abathi ibandla elibusayo leZANU PF kalenzi kuhle kodwa kubuye kube labanye abathi inkinga isemabandleni aphikisayo. Lokhu kuphuma njengesikhathi kulungiselelwa ukhetho luka-2023. Umlondolozi Ndlovu uyalandisa.
Manje abantu bakhala ngokugukudeka komnotho ungaguqulwa kwemithetho etshiyeneyo engenza kube lombuso obalulekileyo elizweni, ukudlephana kwamabandla aphikisayo lokunye. Ibandla lezanupf lithi kuningi selikwenzile uZulu eZimbabwe, loba kulabanye abakhonona ngokuthi sebephila njengenyamazana ngenxa yokusela imisebenzi ngesikhathi ilizwe lilwisana lomkhuhlane we-COVID-19. Umpartner bobona ngezokusetshenziswa kwemali yelizwe umnumzana Mthuli Ncube kusanda kwethula umbili oveza ukuba ilizwe lenze imali ebelenzalo efika phose amabhiliyoni alichuma amadola $9.8 billion enyangeni ezintathu ezisanda kwedlula. Kodwa abantu bahlaba umkhosi besithi imali kayibambeke eZimbabwe lapho abaphila khona ngamandla kaNkulunkulu. Kodwa umnumzana Mabutho Moyo, umsekeli walowo ubona ngezemsebenzi kubandla elibusayo, uthi badlelana kahle loZulu ozavota ukhetho oluzayo.
Kuyacaca ukuthi ngo-2023 iZANU-PF izanqoba ekhethweni. Lokhu kudalwa ngama-policies esithe yawafaka ajabulisa uZulu.
Abandla aphikisayo akhala ngokuthi uhulumende uyehluleka kulungisa ezomnotho loba esethulela uZulu imbiko ethi usanda kwenza imali eningi okumangalisayo. Athi yiwo alwela amalungelo kaZulu, hathi uhulumende obopha mahlayana abantu abavalelwa entulongweni bengela macala. Okwamanje athi azama ukukhanga abantu ukuba babhalise ukuvota kukhetho oluzayo oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2023. Isikhulumeli sikamongameli webandla le-MDC Alliance uDokotela Nkululeko Sibanda uthi kuningi asebekwenzela abantu, ngakho-ke bazanqoba kukhetho lokudinga amakhansili abazamela idale lephalamende lolukamongameli.
Uye wanqobayo kukhetho luka-2018. Kwalalokhu kumgceke ukuthi uPresident Chamisa uzaphumelela ekhethweni luka-2023. Sekela kwakhe nguZulu weZimbabwe, kwalalokhu kukhula kusiya phambili.
Akwaziwa ukuba ibandla le-MDC Alliance elikokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa liza kwenelisa ukubamba ngamandla uhulumende ukuba aguqule indlela okuqhutshwa ngayo ukhetho ngenxa yokuthi lilamalunga amalutshwane kudale ephalamende. Kulabanye abantu ababambewa ngaphansi bemangaliswa yikuxokozela phakathi kwebandla le-MDC Alliance le-MDCT elikhokelwa ngumnumzana Douglas Munzora. Bathi amabandla la kawasela ndaba labo. Kodwa umnumzana Witness Dube ophethe uhlangothi lozokwethula kwemibiko kubandla leli uthi bazasebenzelana loZulu. Uthi okwamanje sebelungiselela ukhetho oluzayo.
Siyazilolonga, siyazilungiselela kabanzi, sikhangelele ukhetho luka-2023.
Ibandla lezaphu lithi lidlelana kahle loZulu ngoba yiyo insika yalo. Lithi lizwana lo mbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa ngazo zonke indlela, lincedisana labantu bakweleZimbabwe. Ibandla leli lithi ukudlelana kwalo labantu kuveza ukuba lilibandla likaZulu. Umkhokheli walo umnumzana Isaac Mabuka uthi lokhu yikho okuzokwenza banqobe kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2023.
Ireason esibona ukuthi izaphu ingawina ama-election izinto ezibonakalayo kathesi elizweni. Abantu bonke sebedubeka, definitely kumele sivotele eyinye iphathi engayisiwo le ebusayo.
Ngokuhlupheka kwabantu elizweni kukhanya ingani uZulu uphakathi kwelitshe lombokodo. Kulabanye abathi sebelahle ngukhulumende kanye namabandla aphikisayo. Ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo umnumzana Bekezela Gumbu uthi ukuxokozela phakathi kwamabandla aphikisayo kuhlezilukeka kwebandla elibusayo kuzavela kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2023 njengoba nenkokeli yemdabulayo izangenela kwezokuvota.
Khonoko abakhuluma ngokuthi abantu abahambe abaphume ezindlini beyirejista kuqakathekile, kodwa sebenze njalo kumele kubonakale ukuthi kuyenzakala ama-electoral reforms.
Enye ingcwethu kwezombusazwe ezimele umnumzana Blessing Jidoni uthi ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 ngokunye okwenza kukhanya ngani abantu balahle ngamabandla wonke ezombusazweni. Uthi uhulumende kavumeli ukuba abamabandla aphikisayo angene kuzo.
I-opposition ayikho-red, abala indawo yokuthi bekwanise ukuthi beyenze ama-movements engasikhangela kule COVID-19 esebenzela kakhulu labo aba-in power, because they can easily manipulate i-opposition ukuthi ingakwanisi ukuyakhampeyina.
Baningi abantu abakhala ngokwenzakala kumabandla ezombusazwe njalo bathi kabasoze bevote ukhetho oluzayo ngoba uhulumende kabenzeli kahle kuthi njalo abaphikisayo badlephana sonke isikhathi. Ngimele istudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Kulive talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama sixoxa ngokwenziwa zinhlanganiso ezinceda amantombazana lokunye ukuphathelane lokwenzakala eZimbabwe. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden usephendukile elizweni lakhe kulandela imihlangano yakhe lenkokheli yakwamanye amazwe kweleBhilitane kanye lomhlangano awenze lomkhokheli wakweleRussia uMnumzana Vladimir Putin izolo. UBiden uthi utshele uPutin ukuthi kumele ekele ukukhahlameza amalungelo kazulu. Amantombazana angamachumi ayisithupha 60 aqhuba izifundo zika form 3 lo 4 izolo athole usizo lwempahla zokusebenzisa nxa esemfuleni kanye lezokwenqabela umkhuhlane we COVID-19 kunhlanganiso ezizimeleyo. Inhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights imanyene le supporting soul sending smiles zaphathisa amantombazana la ahlala eHyde Park endaweni ezibalisa iSt Peter's New Mazwi, Robert Sinyoka le Methodist Villages ngempahla ezigoqela ama-sanitary pads, ama-mask, ama-sanitizer kanye lengwalo zokufunda ngamalungelo awo ezivela kuZimbabwe Human Rights Commission. Inhlanganiso le ithi uhlelo lolu luqondane lelanga lokunanzwa kwamalungelo abantwana kuzwekazi le-Afrika olwe-Day of the African Child, njalo amantombazana la azaqhubeka ethola lolu sizo nyanga zonke. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxelo Khumbulani Maphosa, umqondisi wenhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights.
Sikhangele kakhulu abantwana abaku form 4 maqala yibo abalungiselela imihloliso okwakhathesi. Asifisi ukuthi umntwana ngapha ebhize lungiselela imihloliso ngapha etshaywa likhanda ukuthi uzasebenzisani nxa insuku zokuba sesikhathini sezifikile. Then nxa inamba ingenelanga besisehla sikhangele o form 3, nxa ingenelanga sehle siye kubo mthu esigabeni nje jikelele, ikakhulu futhi njalo abantwana abaphila lezimuli eziswelayo. Njalo futhi sikhangela ukuthi laba bantwana abango form 4 yibo phela asebehahabelwa kakhulu ngamajaha. Abanye bakhona babesitshela ukuthi ngenxa yokudura kwama sanitary pads sebeze becina bekhombela nje khona ukuthi bathengelwe ngamajaha.
Lithi amantombazana nalali zawafundisa ngokunye okuphathelane lamalungelo abo. Kuyini lo?
Khangele indaba zezemvelo lamalungelo. Sibafundise lendlela zokuxoxisana lalaba benza izinqumo mbe ngithi abakhokheli besigaba ngenzinto zamalungelo ezibakhathazayo njengabantwana. Zadala amathuba lapha abazabe behlala khona laba abakhokhelayo labazali besethula bona inkinga abahlangana lazo njengabantwana. Besikhangelela ukuthi sizabahlalisa phansi bonke sibafundise, kodwa ngenxa yesimo secorona bese sibalanda emizini yabo sisiyabanika lokho besibaphathele khona. Sisiya phambili sizabe sibapha nje ulwazi olutshiyatshiyeneyo ngendaba zamalungelo.
UMnumzana Khumbulani Maphosa ngomqondisi wenhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights. Amabandla ezombusazwe amancane aphikisayo athi lawo aphakathi kokudinga usekelo phambilini kokhetho luka-2023 athi njalo akhuthaza uzulu ukuthi abhalisele ukuvota ngobunengi. Sixoxele umkhokeli webandla leZimbabwe Economic Freedom Fighters uMnumzana Xolani Juma endawonye lonobhala jikelele webandla leThe Patriotic Front uMnumzana Andrew Nyathi onguye osungula lingxoxo.
Ibandla le Patriotic Front. Umsebenzi esiwenza umsebenzi omkhulu. Asifuni nje into yama-election. Sifuna ukuthi kutshintshwe indlela yokubusa kuleli lizwe lakithi. So thina siqala awunalo unyaka okhetho lololuzayo. Kumele kwenzakale ukuthi abantu besigaba lapho esikhona thina bahlangane batho ukuthi iziphi inhlelo abalazo abafuna ukuzenza bese bezikhethela umuntu we-Patriotic Front oza kuba labo ngokhetho phambi kokhetho langemva kokhetho.
Baba Chuma, njengabe Zimbabwe Economic Freedom Fighters, ungasichazisela ukuthi lingaphi ngamalungiselelo okhetho?
Sisayenza ama-structures amaningi akhona asenziwe. Kusukela lapho ke sesifundisa abantu ukuqakatheka kwe-economic freedom. Ngakho singena esingathi thina ku-economic war. Silwela inkululeko yomnotho elizweni lonke. Umnotho utholakala kakhulu ekubeni abantu babambe ama-resources. Okuhlanganisela umhlabathi, kuhlanganisele imigodi, kuhlanganisele ukulima, kuhlanganisele ngitsho lemfundo. Ngakho ke kathesi thina esikukhangele kakhulu ukubana sifundise abantu ukuqakatheka kwalokhu, simake sure ukuthi abantu bonke bayalungiselela ukuvota, amalunga ethu alungiselela ukuvota. Silibandla elingakhangelanga kuphela ilizwe kodwa elikhangele ngitsho le-Afrika yonke.
Ubaba Nyathi, ubaba Chuma lapha umzwile uthi indikimba abayiphetheyo besiya ebantwini ngeyomnotho. Lina yiphi indikimba emqoka elizahamba liphethe ebantwini?
Indlela ubaba uChuma abeke ngayo sivumelana laye kakhulu kakhulukazi, ikakhulu ngenxa yokuthi abanye bethu vele abesikhona ekulweleni ilizwe sathola i-political power, amandla awenotho awekho. Yikho ke sisithi thina ekuqaleni lapho esimele sifuna ukuthi siqale khona, sifuna ukuthi siqale ekutheni abantu baphiwe lawo mandla awokuzivusa ezindaweni zabo, ezigabeni zabo, bese bezenzela inotho yabo. Ngoba okwenzakalayo khathesi ikuthi inotho ithethwe ngabantu abalutshwana abahawukela amakhiwa ebusa inotho ingeyabo. Thina abanye sasilwela ukuthi silwela abantu bonke, kanti bona balwela izikhwama zabo. Kuthe maze kufikeke ukuthi uzibuse nangu usekhona, sebengena enothweni sebethatha lokhu bethatha lokhu, bebulala i-railway, bebulala i-national blankets, bebulala lokhu, i-production yafa yonke yaphela yathi kuleli lizwe lakithi, iqedwa ngabantu bonaba. Kodwa ke sibakwazi ukwehlukanisa abantu ukuthi abantu bangaboni ukuthi behlukaniswa yikuthi kulanjiwe, bese bebona abantu bese bebona ngazathi behlukana ngenxa yesizathu sokuthi omunye ukhuluma lolu limi kumbe omunye ukhuluma lolu limi, kumbe omunye uzalwa ngale, kumbe omunye uzalwa ngale. So indaba yokulwela umnotho silabo onchuma 100%.
Baba Chuma, siyazi ukuthi abamabandla aphikisayo abafana labo MDC Alliance batshona bekhala ngokuthi iZANU-PF iyaqilibezela ukukhetho, ngokunjalo kukhona okumele kulungiswe. Kukhona yini elikhala ngakho lani njengeZimbabwe Economic Freedom Fighters elifuna kulungisiswe kungakayiwa kukhetho?
Thina njenge-EFF yalapha eZimbabwe sesakunanzelela okokuqilibezelwa. Mina ngokwami ngokubona kwami kungabe kukhona, kangifuni kukwala khonokho ngoba mina kangilabufakazi lakho, kodwa engikwaziyo ukuthi abantu okwenza badliwe kakhulu ekhethweni yikubana bayehluleka ukufundisa abantu babo okumele babavotele.
Umnumzana Xolani Chuma ngumkhokheli webandla leZimbabwe Economic Freedom Fighters ubexoxa endawonye lonobhala jikelele we-The Patriotic Front umnumzana Andrew Nyathi. Sikhangele ebezihamba phambili. Owake waba ngumongameli wakwele Zambia umnumzana Kenneth Kaunda kasekho. Abanengi bathi kunzima ukulandela iziqondiso ze-COVID-19 eziqiniswe nguhulumende ngomvulo. Yimi, uNtungameli Nkomo.